Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo, gunyana 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro icho chinonziwo chave kupararira zvakanyanya muzvikoro. Kunyange hazvo kwapera makore matatu kubva zvakaumbwa Moshande Commission yekuongorora kupfurwa kwevanhu nemauto muHarare vachiratidzira, hurumende inonzi irukundikana kuita zvayakavimbisa. Meya weguta reJohannesburg vaJolly D. Matongo, avo vane vabereki vakaberekerwa muZimbabwe vakashaya nezuro munjodzi yemugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro umo mune vana vadarika mazana mana nemakumi matatu kana kuti 430 vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvakavhurwa zvikoro. Zvikoro zvine vana vakawanda vabatwa nechirwere ichi zvinonzi zviri kumatebeland South uye zvimwe kumashonaland East, Masvingo neMidlands. Mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vana vari kuvhenekwa pachipatsanurwa vane chirwere inoratidza kuti bazi ravo riri kuita basa nemazvo. Asi mamwe masangano evarairidzi akaita sePTUZ neATUS anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro uye dambudziko richatokomba nekuti hapana zvikwanisiro kusanganisira zvekuvheneka utachiona uhu. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 4563. Vanhu zana nevanomwe kana kuti 107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 127,739. Vanhu zana nevanomwe kana kuti 107 vakaporawo kubva kuchirwere ichi nezuro, zvasiya vapora vave zana rezviuru nemakumi maviri zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 120,263. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nechimwe zvine makumi mashanu kana kuti 2,941,050. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvirikurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru makumi mashanu nemazana masere nemakumi matatu kana kuti 2,050,830. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Makore matatu mushure mekunge commission yaitungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Moshande yeMoshande Commission yakurudzira kuti mhuri dzevanhu vakaurayiwa kana kukovadzwa nemauto mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu 2018 dziripwe. Mhuri idzi dzinoti hadzisati dzaripwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti reZimbabwe Peace Project neZimbabwe Human Rights NGO Forum anoti dzimwe mhuri idzi dzakatoenda kumatare kuti dziripwe, uye hurumende iri kutopikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro kuti mhuri idzi dziripwe. VaWilbert Mandi tipinde kwetare Zimbabwe Human Rights NGO Forum riri kumirira vamwe vakapfurwa musi uyu vadzikamai Chimanga navaendi Manyeruke vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasati varipwa asi hurumende iri kutopikisa mutongo wedare pamusoro wekuti varipe
vari kuda compensation asi tinoramba tichitoona kuti minister vakatoitisa apiyo kusupreme court yekuuya vasiri kuda kubhadhara pazvinhu hurumende zvairi kutotiyo yakapi.
Muzvare Alison Charles, hanzvadzi yemushakabvu Gavin Charles Dean, audza Studio 7 kuti hapana chavati vawana uye mwanasikana akasiyiwa nemushakabvu ave muform 2 uye anoda rubatsiro rwemari yechikoro nezvimwe. Muzvare Alison vanoti mhuri yavo inoda kuripwa pamwe nekuziva kuti ndiani akauraya hama yavo kuti vakwanise kuzorora pamweya yavo.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like
inofanira kutiripa semhuri tinoda kuziva kuti ndiani akauraya hama yedu. Hapana akatudza kuti akafa sei uye hapana kana akati kumbira ruregero pane
zvakaitika.
Mumiriri weimwe mhuri ine munhu akapfurwa akafa musi uyu uyo aramba kudomwa nezita audzawo Studio 7 kuti hapana chavati vawana uye havachina tariro yekuripwa uye vava kutoendera mberi neupenyu hwavo.
Kana kutonesa zvito yake kuna loya vatu lastikio but vana vatobhakwa kantaura ii munhu wacho akapfuura nepfuti yekuti anonzani tichizoendesa nyaya yacho kumberisa aitonesa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo zvakare vaive munyori wemushande commission amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 parunhare kuti pane vamwe vanhu vakatoripwa vachiti bazi resocial welfare rave kutobhadhara mari yechikoro yedzimwe mhuri dzakapinda mutsekwende pabongo zozora wanyamavhuvhu. Zvimwe zvakanzi zviitwe nemushande commission kuti mapurisa nemauto aite basa ravo achitevedza bumbiro remutemo uye amai Mabhiza vati bazi ravo riri kuita zvirongwa zvakawanda zvekudzidzisa mapurisa nemauto nezvebumbiro remutemo kuti aritevedze pabasa ravo. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku avo vaive nhengo yemushande commission vanoti havasi kufara kuti masoja akauraya vanhu haasati asungwa. Mukuru weZPP Muzvare Jesina Mukoko vaudza Studio 7 kuti kunyange mushande commission yakati mapurisa nemauto anofanira kutevedza bumbiro remutemo pabasa ravo izvi hazvisi kuitika.
Tichiri kuona mhirizhonga inobva kumapurisa pamwe chete nekumasoja kuratidza kuti dzidziso iyi inenge isina kutomboitika uyezve chinorwadza ndechekuti zvinoratidza kuti zvakabuda mutsvakurudzo yavamushandi zvakafuratirwa.
Zvimwe zvakakurudzirwa kuti zviitwe inyaya yekuvandudza mutemo sarudzo kuti zvinenge zvabuda musarudzo zviziviswe nokukasika. Mutungamiri wenyika vakadoma chikwata chemakurukota chinotungamirirwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti chitungamire basa rekuvandudza mutemo wesarudzo pamwe nekuvandudza mimwe mitemo kuti ienderane nebumbiro remutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reelection resource center vasolomon bobos bunu vanoti hapana chiri kuitwa kusandura mutemo wesarudzo.
Kungotaura asi chiri kubuda chacho chacho pabasa rinofanira kutinge richiitwa hapana chiri kuitwa.
Amai Mabhiza vati vane zvakawanda zvavari kuita sehurumende kuita zvakakurudzirwa nemushande commission zvakaita sekuti mapato ezvematongerwo enyika ataurirane kuti agadzirise zvinhu munyika pasi pepolitical actors dialogue uyewo vati vari kutaurira nemapato ezvematongerwo enyika nemasangano akasiyana siyana kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe kuZimbabwe Electoral Commission. Mutauri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti commission yavo iri kuedzana pose painogona kugadzirisa zvinhu munyika. Vagutu vati pane nyaya dzinodarika chiuru dzavari kuferefeta nechinangwa chekupodza marwadzo kuregererana pamwe nekuti vakatadzirwa varipwe kuti munyika muve nerunyararo.
Tinoshanda nekukasika nechimbi chimbi pari zvino ndokunga tine macomplaints anopfuura 1500.
Tabvunza mutauri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere kuti vachapinda musarudzo dza2023 here kana hurumende ikatadza kutevedza mushande commission vakati izvozvo hazvivatadzisi kupinda musarudzo.
Nyange zvikasagadziriswa iti tichapusha nokuti kana munhu achiedza kukubatirira unoedza nepaunokwanisa kuti uvhike kana kuti urwe.
Mhirizhonga yanyamavhuvhu 2018 yakaitika mushure mekunge vatsigiri vebato rinopikisa reMDC Alliance neveruzhinji vakamuka chibhebhenenga vachiratidzira kunonoka kuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo. mbudzo mapurisa akatadza kupedza mhirizhonga iyi zvakazoita kuti abatsirwe nemasoja akaridza pfuti akauraya vanhu vatanhatu nekukuvadza vanhu vanodarika makumi matatu zvitoro nemumwe midziyo inosanganisira motikari zvakaparadzwa mumhirizhonga iyi zvichitevera mhirizhonga iyi mutungamiri wenyika vayamason munangagwa vakaumba komiti yaitungamirirwa nevaimbo vemutungamiri wesouth africa vakalema mushande kuti iongorore kuti chii chakakonzera bongozozo pamwe nekupa pfungwa dzavo kuti chii chingaitwe kuti izvi zvisaitike zvekare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose munokwanisa kugonzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave Mumiriri mutsva weZimbabwe muAmerica vatedia stafire nyika achifamba nezuro vakazivisa zvarwa zvenyika zviri muAmerica kuti hurumende iri kusimbisa urongwa hwekushanda nezvarwa izvi munyaya dzekuvawanisa kodzero yekuvhota kutanga mabasa munyika uye kugadzirisa nyaya yekuti zvive nemagwaro enyika mbiri kana kuti dual citizenship vachifamba vakataura mashoko aMaryland apo vaichingamidzwa nezvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica Mike Hove anotipa nyaya inotevera
Vachifamba vakaudza zvizvarwa zveZimbabwe kuti dare remakurukota rakatenderana kuti ritange ranzwa kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika isati yabuda negwara kana kuti diaspora policy panyaya yekudyidzana navo vakati pane zvinhu zvitatu zviri kutariswa
Well, as I say, the government approved the concept not to review the 2015 diaspora policy. The idea is to make sure that everybody joins.
Zvimwe zvinhu zvirikuda kuitwa nehurumende inyaya yekuti vanhu vave nemagwaro enyika mbiri kana kuti dual citizenship. Bumbiro remutemo rinoti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa asi paramende haisati yagadzirisa mitemo yekuona kuti izvi zvanyatsotambirwa zviri pamutemo imwe nyaya iri kuda kugadziriswa inyaya yekuvhota kwevari kunze kwenyika tinoda kunzwa pfungwa dzenyu pane zvose izvi tinokwanisawo kuona zviri kuitwawo nedzimwe nyika hongu kuvhota ikodzero yomunhu wose asi inouyawo nezvimwe zvinotarisirwa chechitatu chiri kutariswa inyaya dzemari dzamuri kutumira kumusha tiri kutarisira kuti gore rino mari iyi ichadarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 billion United States dollars
and so many other contributions. So we are saying the discussion is out there. I mean, we want to hear feedback from our diaspora.
Vachifamba vakati hurumende iri kushanda nezvara zveZimbabwe kuti zvipinde munyaya dzekusimudzira upfumi zvakaita semigodhi nezvimwe. Mumwe ainge ari pagungano ranezuro ndimuzvari Omega Taonezvi avo vakati
I think zvakakosha kuti vanhu vaone opportunity yekuona nekukura naambassador nekuti ambassador ndo mumiririri wenyika yetu zvarwa chedu. So tinoda kugara tichiziya kuitika munyika ende ivo vachitidziyawo nemaisu dzatiri kuitawo kunoku kuti vanyatsoziya mamiriro akaita zvinhu
vamwe vainge vari pagungano iri ndivajabu muchineuta avo vanga vakamirira kambani yenyaradzo inoviga vafi kana vari nhengo vamuchineuta vanoti vakafara zvikurusa nemukana wekukurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica nezvemabasa anoitwa nekambani yenyaradzo
tauya senyaradzo gungano nemaZimbabweans vari munharaunda muno muAmerica tichivaudza nezvatinazvo rubatsiro rwatinarwo rwekutakura vanhu kuenda kumusha tichiudza vanhu veruzhinji kuti Zvaradzo zvaakutakura vanhu kubva muAmerica kuenda kuZimbabwe
vajona masiye ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoti chakafadzwa nekubatana kwakaratidzwa nevana veZimbabwe
unganidza mhuri dzeZimbabwe dzinogara matinoti muDMV mhuri dzaungana nezvikegaridzwa vakadya chikafu chirongwa chakadai ndo chinofanira kuti chinge chiitika pamaZimbabwe asinga anogara kunze kuAmerica sekunoku tinozvitenda zvikuru
zvizvarwa zveZimbabwe zvakaronga musangano uyu kusanganisira Amai Cassandra Goni zvinoti zvakafara zvikuru nemafambiro akaita hurongwa hwanezuro ndakamirira studio 7 rim Maryland ndini Mike Hove
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muguta re Johannesburg vajolidi matongo avo vane vabereki vakaberekirwa muZimbabwe vakashaya nezuro munjodzi yemugwagwa. Vamatongo vanga vave nemakore makumi mana nematanhatu ekuberekwa uye vakashaya vachibva kuSoweto kunokurudzira vatsigiri vebato ravo reANC kuti vanonyoresa kuvhota. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa mashoko kuvatori venhau vanti vari kushushikana zvikuru nerufu urwu sezvo vamatongo vaive munhu aishanda nesimba uye vanotiwo kwange kwangopera mwedzi miviri chete mumeya wedhorobha reJohannesburg iri vaGeoff Makubo vashaya nechirwere cheCOVID-19. Vamatongo vakaberekerwa muSoweto vakave nhengo yeANC vaine makore gumi nematatu vari kudivi revechidiki kana kuti ANC Youth League. Nezuro vatsigiri vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vanonzi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika vakaratidzira pedyo nedare reparamende muWashington DC. Vakaratidzira ava vanoti vari kuda kuti vanhu vakasungwa musi wa6 ndira mushure mekupinda mudare reparamende reUS Capitol nechisimba vachiita mhirizhonga vasungunurwe. Vakasungwa ava vairatidzira kusatambira kukundwa kwainge kwaitwa vaDonald Trump musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanhu vashanu vakafa mukuratidzira kwemunandira uku uye vamwe vanhu vanodarika mazana matanhatu vakasungwa. Vamwe vari kutsigira kusungwa kwevanhu ava vakaratidzirawo vachitsigira zvakaitwa nemapurisa. Zvino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndine Mike Gove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wekambani yeVaxi Global Dr. Tinotenda Simemeza. Tiri kutarisa mabasa avari kuita sekambani mukurwisana nedenda reCOVID-19.
Asangana redu rinobetsera kuauthenticate matest anenge aitwa nemaresults anenge abuda kana munhu achinge atestwa COVID-19. Tinozvi tichishandisa digital method yemaQR code atinoisa pamacertificate anenge agadzirwa nemalab anotenderwa testa for COVID-19. Paunenge uchienda kunenge kutiwa COVID-19 test anenge vari guaranteed kuona kuti sure itest ndeyema zviri kwazvo uyo akatestwa aniko asina chirwere.
Ndachikumbira kumuendere mberi kamuchitsanangurira vateereri zvizere nezvekambani yenyu.
Tinobetsera kuona kuti matest anenge aitwa ndeyema zviri kwazvo vanhu havasi kufamba nemapepa ivo vasina kuitwa matest. Pane paunenge uchifamba usingave kukwira ndege kukwira bhazi test yaunenge waitwa iyo inenge iri authentic iri easy traceable kuti yaitwa kune briefi yaitwa manguvai uyezve yabuda nguvai such that vanhu havafambe vane matest efeki.
Ndachikumbirawo kuti mutsanangurire vateereri kunyanya vechidiki ava vatinoti mastudents why it's so important nemaonero enyu kuti vashandise maservices enyu seVaxi Global, munovabatsira sei?
Saka chandinotanga kutaura ndechekuti isu tinoshanda nemalab akatenderwa nehurumende kuti aite matest. Enge tinokurudzira kuti vanhu vaende kunotestwa kumalab aya anoke ndirwa munokwanisa kumaona pawebsite yedu. Aya zvinobetsera kuti kana ukatestwa mazviro kwazvo result yacho inobuda iri yechokwadi akana either iri positive kana iri negative. Kana iri positive woita zvatinenge tichitaura mavhiki ese self isolate for 10 days after that kana uri right unokwanisa kufamba zvapo usangana navanhu. Asi kana iri negative unotenderwa kuita zvakauchingoita. Izvi zvinobetsera kuti dini nevanhu rechirwere ichi COVID-19 chatekeshera nyika yese pasi rose. Saka kuitira kuti maresults edu anofanirwa ari taiwo taiwo, unofanira kuti uwane maservices edu malaboratory akatenderwa anova ariwo pawebsite yedu, such that maresults anobuda avewo emazviri kwazvo ibetsere kurutsi.
Tichipeta edu hurukuru edu Dr. Simemeza, ndanchi kumbro mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri, muchivaudzawo kazvekare kuti why do you think it's so dangerous kuti vanhu vasafambe kane ma certificate enhema kana kuti ma fake certificate?
Alright, saka chandinotanga kuti vanhu kana muchinge muchifamba kana muchinge muchisangana nevanhu vakawanda, unofanira kuve une test wote kiziva status yako. Zvinobetsera kuti usaprede zvirwere kune vadikani. Saka izvi zvakakosha kuti munhu uitwe matest kumalebha akatenderwa, uyezve test yako ive ichikwanisa kuauthenticatewa wherever you are going, so that vanhu vazive kuti zveshuwa munhu yaitwa test yemazviro kwazvo, uyezve haasi kuspreda chirwere. Saka izvi zvinobetsera kuti tibetsere site yedu yecorona kuti chirwere chisatekeshere, especially kune vanhu vadikani vedu vatinoshanda navo kana vatinogara navo mune nharaunda. Saka zvakakosha kuti munhu unge uchitestwa kumalebhu akatenderwa, uyezve result yako rive retraceable and really open.
Muri Zimbabwe mabvakunzwa kuna Dr. Tinotenda Simemeza Nyanzvi munyaya dzeutano, ndiwoka mukuru wekambani yeVaxi Global. Tinotenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe nguva ndiyadyanana tasvika ka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk The Connection nemusi wechipiri, apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maikove muri Zimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi izuva rekuti tiwe zvamunofunga uye kutiwo tiwe mibvunzo nemhinduro pakati pevatereri.
Vawande makasimba here? Mubhaibheri makanga muine ana Sauro vangani. Sauro wokuda kuuraya Dhavhidhi anga ane mwana ainzi Jonathan, ndiye mumwe chete here? Pakazonzi Sauro ndiye Pauro akazotendeuka akazenge akuparidza, ndiye Sauro mumwe chete here? Kana kuti vakatosiyana vaviri ana Sauro? Nokuda kwokuti nyaya yacho handisi kunyatsonzwisisa pandikuiverenga Bhaibheri, saka ndinokumbirawo mundibatsirewo.
Makadiva Tanonoka Wande. Ndoda kuti vaverenge pavhepa papana kuverengwa, uye kuverengwa chapter 3 verse 38. Vandiudzwe zvaitaurwa ipapo naMwari achitaurira Moses nevanhu vaifanira kudikwa kuti vave vachipira muimba yaMwari. Nhasi uno tinongoona pese pese umwe naumwe upi naupi zvake anongoti chero zvaaita kana kuvhura sangano ra kana kungoti pese zvaatingofunga kungoita akungoita, but Mwari aitongotaura kuti munhu iyeye anongouyawo zvake kungouyawo zvake achingopira zvisina maturo anofanira kutourayiwa.
Makadiva Tanonoka Wande, nezvitendero zvose nemajingamidzo enyu ose.
Tadawa kuparisa ya mzitara mambo Jesu. Ini mzitara ngu ndinetu wa pastor Mungu. Tadawa kutawala wapanya yaze kuporofita poguti. Kuporofita kuriko kunyangwa mamo makereka achiramba achiporofita achiporofita achiripu. Asi kuti maporofitiro atinoita nekusanzwisisa kwatinoita ndo zvinoita kuti vamwe varambe zviporofita vamwe vatende kuziporofita kwatiri.
Muroi, tarangu ndo ndiwa masunda nemuri yavo. Ndoda kungokutaura nemi ndichiti basa remuri kuita rakanaka zvikuru uye urongwa humunoita hunenge hwakanaka zvikuru. Uye mari dzenyu ine simba zvikuru, kuna anoterera ine simba zvikuru. Ndiri kubvumirana naye mari dzenyu zvikurusa. Rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo uye zvichabetsera vanhu vakawanda zvikuru kune vese vanenge vachiteerera. Asi ndiri kungoti kuna vahwande ine vava vakupai nguva yakati rebenu zvikuru kuti mive muchiita basa rakadaro. Ndiri kuona kuti pamberi apo mune makumhanya nenguva hamuzonyasi kurova henyu basa renyu zvakanaka, asi zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka uye zvine simba zvinokutaura. Ndiri kungoti ine vava vakupai kanguva kakati rebenu zvikuru bhosi, munenge makuita mashortcut paipapapo, hamuzonyasi kupedzisa zvinhu zvenyu kuti tinyase kunzwa kuti zvinozoperera papi. Saka ndiri kungoti maita henyu zvikurusa nezuva iroi ramatipowo ekuno. Ndinokutendai zvikuru uye nezuva rakanaka zvikuru. Thank you.
Makadiko mukoma tanonoka wande panhau dzezvezvitendero. Ndinotenda nechirongwa ichi because chirongwa ichi chiri kutibatsira, tiri kudzidza zvakawanda pamusoro pechirongwa chezvezvitendero. Ndingavawo nemubvunzo mukoma tanonoka hwande pamusoro penyaya yengozi dzekusiyirwa dzakadai ngengozi dzakaparwa namadzibaba dzichizoripwa pamwe nevana kana vana vevana kana vazukuru. Ndaikumbirawo kuti mufundisi vandibatsirewo vandidzidzisewo kuti nyaya iyi Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro penyaya dzakadai ngedzidzi dzengozi dzinenge dzakasiyiwa nevabereki. Ndinotenda hangu, ndinofara. Rambai muchitikurudzira panhau yechirongwa chezvezvitendero nekuti tiri kudzidza zvakawanda. Ndatenda hangu.
Vatereri, tinotenda zvikuru nemashoko awa amatitumira. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamungada kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu nemibvunzo iyi panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya apo tichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 icho chopararira zvakanyanya muzvikoro. Kunyange hazvo kwapera makore matatu kubva zvakaombwa Moshandi Commission yekuongorora kuvhurwa kwevanhu nemauto vairatidzira muHarare, hurumende inonzi iri kukundikana kuita zvayakavimbisa. Meya weguta reJohannesburg vaJolid Matongo, avo vane vabereki vakaberekerwa muZimbabwe, vakashaya nezuro munjodzi yemugwagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele. Thank you.
chokuisi.